zvame zvakanaka chose mabanks nasi vari kukorekita mari dzavo kubva kureserve bank using CIT vehicles dzavo, that's cash in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots emacommercial banks. From my cash depots, they need to be from my branches, a network yawe yese throughout the country. So nasi, I don't know it as more of a day. You could get my banks order for the reserve bank for them onward transmission and onward distribution when they come up and make you out. And this is from Zakanak.
Saka inga tarisulokunga, very shinjiwa kuyuana rini kuma banga kwa.
I'm going to find out my banks, I'm not saying, I'm for one to an ass. Kuti vanzimwa vasina vasa kuona nhasi minzi yaenda ndikuma cash depot kwao mangwana mwana bvauyona mangwana mara inonga yawanda mabanks, but otherwise those ones who came akuseni afakuwana ivo zvinezvi.
Ii mari yakawanda zvakadii yatarisirwa kupinda mumaketi nhasi?
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyika fambe zvakanaka. Saka takati izvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. So I'm going to divide 1 billion divided by 6 months. So we're not allowed to pay rent one day. If you just pay by yourself, we're not allowed to get the money account and say, but gradual basis, as you said. But I end it one day, go to go to yes one time. So I'm going to demand that I made one. To measure, we don't demand my salaries. Like, for example, my salary days are more demanded than non salary days.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri, ma $2 coins ne $5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi kwatanga ma $2 ma coin ne ma $2 epepa. Kune mari nhatu kachamwasi. Kune $2 ye coin ne $2 ye pepa yanga ye green ne $5 ye pink. Saka yatanga nhasi ma banks aikoleta ma $2 coin nawo ne ma $2 au nema $5 ema bonus.
Muno tarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Yeshua papa nyota yemari. Nyota iyoyo inopera over period of time. Zvonga tichingoita gradual finishing ichichanda nenyota iyoyo. Chinoita handizvo kuti mari inofauta circulation. Mari iri reserve bank inofauta kumashops. Mashops ogobhenga mari yacho kuti mari iri ite circulation. Saka tokurudzira kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengawo mari yavo kuti mari isangoite one way from the reserve bank mabanks and go out. Reserve bank banks and go out. Inofanira kubva kumareserve bank to exchange nema electronic money mabanks or withdraw from the accounts mabanks mari yavo tora maclients avo, maclients avo tenga zvinhu mashop, mashop obhenga. Ndobhadzira mari throughout the world. Saka tinokurudzira kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo zvichite revolving, ite continuous process yemari muZimbabwe.